Anywhere you do, check this talent, girl. Masari Endi, Wanzwati Endi, Papari Bendi, Dendiri Dara, Ndoti Murinzira, Yeah, Munana Gudenga Janungezira, Oh, Sana Muri Kuyera. So far about Nungazira, well, Kuragutenda, Chikunira Yahweh, Kuragutenda, Chikunira Yahweh, Awe, Uwe, Twende Yahweh, Awe, Uwe, Makumbure Rujawe, down the valley, up the mountain, Jerusalem is my name. Nditsure imwari vakuzikane makomborero auye mwari baba ndoti muri nzira kemunana kudenga ndonongedzera osaya muri kuyera tofara pauchandongedzera kura kutenda chigonera yawe kura kuyera chigonera yawe auwe uwe twende yawe down the valley up the mountain Jerusalem is my name nditsure imwari vakuzikane makomborero auye mwari baba ndoti muri nzira kemunana kudenga ndonongedzera osaya muri kuyera tofara pauchandongedzera kura kuyera chigonera yawe kura kutenda chigonera yawe Astari yente Mwelen mwari baba Doti muri nzira Ye munana Kudengondo nongo zera Osana